Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechitatu mbudzi 27/2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti, yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoona pia hanya kumacha iri pamugwagwa ipapo. Vatiitedzera zvinenge zvichidiwa pamugwagwa. Zvinoita kuti tsaona zvine zvikonzereka.
Mapurisa anoti vanhu makumi masere nevanomwe, 87, vakafa munguva yezororo rekisimusi.
Zvokupa yambiro kune vanhu vagari vemuHarare kuti vaya vari kugara kumaareas anosuwanzo svinga mvura vange vachibva ikoko vachinotsvaga maareas ari high.
Meya weguta reHarare vaJacob Mafume voyambira vagari nezvedambudziko remafashamu emvura riri kutarisirwa munzvimbo dzakawanda. Vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi maviri nemumwe vafa nechirwere chekolera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vazivisa vatori venhau kuti vanhu vashanu vafa nhasi, vamwe vakawanda vakakuvara munjodzi yaitika pabonde rana motokari nhatu dzinoti bhazi nerori nemota yemhando yeMercedes Benz mumugwagwa weHarare Mutare. Vanyati vati njodzi iyi yaitikira pedyo nechikoro cheDiggleford Primary kumarondera. Vachitaurawo nezvenjodzi pazororo rekisimusi, Vanyati vanoti uwandu hwevanhu vakafa munjodzi dzemumigwagwa panguva yezororo rekisimusi gore rino wati dererei zvichienzaniswa negore rapera, asi uwandu hwevakuvara hwakawedzera zvakanyanya. Mapurisa anotarisa njodzi dzinenge dzaitika kubva musi wa15 kusvika 26 zvita. Mumashoko kuvatori venhau, Vanyati vatiwo gore rino vanhu makumi masere nevanomwe kana kuti 87 vakafa zvichienzaniswa nezana nevaviri kana kuti 102 gore rakapera. Vanoti vanhu vakakuvara gore rino mazana mana nemakumi maviri nemana kana kuti 424 zvichienzaniswa nemazana maviri nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 289 vakakuvara gore rapera. Njodzi dzaitika gore rino dzakati dererei, uye gore rino sezvo rinonzi rangari nenjodzi churu chimwe chete nezana nemakumi mapfumbamwe neina kana kuti 1194 zvichienzaniswa nechuru chimwe chete nemazana manana nemakumi masere kana kuti 1480 gore rakapera. Mukuzeya nyaya yenjodzi mumigwagwa, tabata mutauriri wePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliati.
Dambudziko riripo kuti mindset yevanhu haisati yanyanyochinja panyaya dzekudzivirira tsaona, uye zvakare zviri kuratidza kuti taane mota dzakawanda kutarika dzanga dziriko makore apfuura zvakapetwa kashanu mota dzakafamba mugwagwa. Tichiona kushahanya kumacha iri pamugwagwa ipapo, vatiitedzera zvinenge zvichidiwa pamugwagwa, zvinoita kuti tsaona dzinge dzichikonzereka pamugwagwa.
Zvamunganongedzere semienzaniso ndezvipi?
Tikuona kumhanya kunenge kuchiitwa nevamwe vachairi nemota diki nemota hombe vasingapanani kana pamugwagwa. Ndezvinhu zvatiri kuona pamugwagwa ipapo, uye zvakare tine mabhazi anaye zvimwe zvane ingati tekinoroji yapo inonzi rikadha inofanira kunge ichizimwa kana pana inoita switch off iyo iyi vakawanda vane mabhazi havasi dzima rikadha iyoyo rikadha inoita kuti ijini zvese zvinhu zvazangomira kahwani zvinozoita kuti bhazi rikwanise kutendeuka richiita kunge rakudzokera kwarabva robva rabheuka.
Taona dzaitika gore rino nedzaitika gore rakapera, imi muri kuona musiyano iwoyo wakadiwo?
Hapana musiyano wakasiyanei maonero atikuona, zvinoita kunge zvakerere zvishoma but hapana musiyano wakanyanya uripo kuti taitaiona kuti taitohava 50% kuterera kwetsaona kana kuti 30% but tikuona kuti tsaona dzacho dziringomhanyisana zvinoita kunge dzakaderera but mafiga aakanga utangotifananidzi anongosiyana inamba shoma shoma ndomuonera.
Kuiwo mapurisa mumigwagwa umu zvakamirawo sei? Varimo here? Vari kuita basa ravo here?
Kusava nevanhu vakawanda vanhu vatofanira kunge vachiita yatoti police patrol pamugwagwa kudzimwe nzvimbo vekumwe kudzimwe nzvimbo hakuwanikwe mapurisa saka zvakanaka kuti mapurisa avanikwe pamugwagwa vanoita kuti tsaona dzine shoma asi vakashayikwa kudzimwe nzvimbo tsaona dzinokwanisa kuwanda zvakare hatida kungoshuvira vari parwendo vachazenge vachidzoka kumabasa nepanyuye kuti vasatore zvinodhaka vari pamugwagwa.
Mutauriri wesangano repassengers association of Zimbabwe vatafadzwa Goliati vange vari parunare muHarare nestudio 7. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kanzuri yavo ichishanda nesangano rezvekubatsira vanenge vawirwa nenjodzi Civil Protection Unit vakagadzirira kubatsira vanhu vanenge vachida kupotera kubva kunzvimbo dzine dambudziko remafasha memvura. Izvi zvinotevera mashoko akabva kune vanoona nezvemamiriro ekunze munyika veMet Department ekuyambira kuti munzvimbo dzakaita seHarare, Midlands nematunhu emashonaland muchanaya mvura yakawandisa kusvika nemusi wemugovera inogona kukonzera mafashamu. Mvura yakawanda yange ichinaya nhasi nanezuro munyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMafume.
Takatarisana nemvura iri kunaya tayambirwa neve Civil Protection Unit kuti kuchange kune mvura yakasimba kwazvo ichakonzera maflood. Iyi mvura yechi2 inokonzera maflood uyezve kuchaita imwe yechi3 ichakonzera mafloods.
Ndeipi yambiro yamuri kupawo kuvagari vemuHarare vaMafume? Nekuti tiri kunzwa kuti ndo imwe yenzvimbo dzataurwa kana kuti dunhu richanaya mvura yakawandisa.
Tiri kupa yambiro kune vanhu vagari vemuHarare kuti vaya vari kugara kumaareas anosiwanzo svinga mvura vange vachibva ikoko vachinotsvaga maareas ari high.
Ko vamwe vasina pekugara vaMafume vasingakwanisi kuenda kumahotera kana kune dzimwe nzvimbo dzakakwirira kuti vambonopotera vangaita sei?
Vasina pekugara tine nzvimbo dzakaiswa neCivil Protection Unit nekanzuru dzakabudikidza kubudiriro nekukwadzana kwavanokwanisa kundogara pane matende nechikafu ikoko. Isusu sekanzuru takati kuurayiwe mombe mbiri vanhu vawanewo chokudya chine nyama paChristmas apa. VeCivil Protection Unit vane mamwe madry food havanawo avanogara vachipa vanhu. Vaende ipapo nokuti mvura iyi ichange ichiuya ine uwandu ende inogona kukanganisa ugari hwevanhu.
Pane vafa here kusvika pari zvino vaMafume muHararo?
Tatorasikirwa nemwana na vamwe baba panguva ino, saka tiri kutarisira kuti aiwa hatifanigwi kuramba tichirasikirwa nevanhu.
Rimwe dambudziko nderekuti vamwe vanhu vakavakira dzimba dzavo mumatoro kana kuti munonzi mawetlands muya vaMafume. Zvii zviri kuitwawo nekanzuru ichishanda nehurumende kuedza kugadzirisa dambudziko iri?
Isusu tichange tichiongorora pari kugara vanhu kuti tione kuti vari kugara munenge muchiita mvura vange vachiiswa kumwe kuri nani, uyezve vanhu vachirega kupana kana kutora pavanoona panosvinga mvura nokuti vanenge vangotora nhamo vanenge vangotora kunetseka gore negore, asi isusu sekanzuru tichaita pese patogona napo kuti tibatsire ruzhinji rwevagari veHarare kuti nyaya iyi isavaafekta.
Avo vange vari meya weguta reHarare vaJacob Mafume vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Vebazi rezveutano nesangano reWorld Health Organization reWHO vari kuyambira vanhu kuti vangwarire kutapurirwa kwechirwere chekorera pazororo rinorekisimusi negoredzva. Vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi maviri nemumwe kana kuti 221 vafa nechirwere ichi chinofungidzirwawo kuti chabata vanhu zviuru gumi nezvitatu kana kuti 13,000. Vachinyora padande mutande reX veWHO vati vanhu vanofanira kurega kubata maoko evamwe parufu, kungwarira zvavanodya pamagungano, kurega kugamuchidzana chikafu uye kuvakurudzira kugeza maoko nesipo. Hurumende inoti iri kuedzawo kuchera zvibhorani kupedza dambudziko rekushomeka kwemvura mune mamwe matunhu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Enoch Maida, vanova mukuru wezveutano paUniversity of Zimbabwe School of Medicine.
Chirwere chekorera chiri kuramba chichiita sechinoenderera munzvimbo dzakawanda dzemunyika yedu yeZimbabwe. Hati nichaona kuti kazhinji kazhinji chirwere ichi tinongoti ndeche nyaya dzeutano nokuzvichengetedza dzakanaka, nokuti utachiona hwekorera hunokonzeresa chirwere chekorera utachiona hunopinda munhu kana ari amwa mvura ine utachiona ihwohwo kana kudya chikafu chine utachiona ihwohwo.
Zvii zvamunokurudzira apa kuti zviitwe?
Kazhinji tokurudzira kuti kana michero iya angava mashuku dzaakupinda munguva yemamango kana michero yakasiyana siyana nyange inotengwa muzvitoro masupamaketi akaita semaapple, ngavasangofunga kuti agezwa nyange pamusika chaipo, ngavasangoti handaona zvine mvura iripo, nokuti hauzozivi kuti mvura iyi yanzi yageza michero yabvapa inokwanisa kunge yatiitori neutachiona hwekorera. Saka vanofanira kuti vakwanise kugeza michero iyoyo kuti kana pavanoidya vagoziva kuti yakanaka, uye maoko avo anofanira kunge akachena asiri maoko aya kuti wambomhorosana nevanhu, wambobata-bata zvinhu zvakawanda, wambobva kuchimbuzi ukasawana mvura yekugeza maoko ungezobata michero kana chimwe chikafu namaoko odya.
Kumaruva chirwere ichi chinopararirawo sei?
Dzimwe nhambo mazuva ano kuri kunaya mvura, mvura iya inokwanisa kuti nyange kumaruva kuya yotorana nyange netsvina yevanhu inokwanisa kunge ine utachiona hwekorera, zvondopinda kana mumatsime kana mumigodhi imwe iya isina kunge yakachengetedzwa zvakanaka, mvura iyoyo ikasanganiswa vanhu vakazochera mvura kuti vanomwa vanokwanisa kumwa mvura ine utachiona. Hurudziro iripo ndeyekuti vanhu mvura yose yavanosorera vanoziva kuti iri kubva muzvibhorani kana mumatsime mumigodhi inenge isina kuchengetedzwa kana kuprotekitwa zviya zvokukavhwa zviya izvi kuti musawana zvimwe zvinoira imomo, vanofanira kungeibhoira vanhu avaibhoira yobva yotonhodzwa kuti vagoimwa zvakanaka. Uye vamwe vanokurudzirwa kuti ngavaise vana wotagadzi vaya mungava mumadhorobheni kuitira kuti ndibanyange ikabva muzvibhorani, asi nokuda kwokuti zvimwe zvibhorani zvinokwanisa kunge zvakacherwa padhize nepanotamba nesiweji, taona kuti mvura iya inenge zenge ichipinda mumvura yechibhorani inokwanisa kunge iri mvura imwe yatobva mumvura yesiweji iya pamwe itori neutachiona hwekorera. Saka munhu hapanongoti nokuti yabva mupombi saka inofanira kunge yakachena.
Ko, munhu anoziva sei kuti abatwa nechirwere ichi Dr. Maida?
Munhu anokwanisa kutanga kuita manyoka yariyaiya imwe muchirungu anoti raizi wotare kureva kuti inenge iri mvura kati netu twakaita titanga-tanga setiraisi tuya imwe nhambo yakanocheneruka uye kuti vanoita vamwe vanenge vachirusa vamwe vachipisa muviri.
Mukuru wezveutano paUniversity of Zimbabwe School of Medicine Dr. Enoch Maida vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti riri kushushikana nekupambwa kwevanhu kuri kuramba kuchiitika pasina ari kusungwa. Mugore rino ra 2023, nengo dzakawanda dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzakapambwa dzikaitwa kafira mberi, asi hapana akasungwa kunyangwe vamwe vakaita izvi vachizivikanwa. Sangano reUnited Nations rakakurudzirawo hurumende yeZimbabwe kuti inofanira kuferefeta nyaya idzi. Gurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe vakati nyaya idzi dziri kuferefetwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda.
SaZimbabwe Lawyers for Human Rights tine nguva yakareba tichishushikana nezvenyaya dzemaabductions dzekupambwa kwevanhu kwamataura kubatwa zvechisimba vasingazikani kunzi vatorerwei vaendeswa kupi vari kupi. Tane nguva yakareba chaizvo tichinetsekana nenyaya idzi.
Muungapa here muenzaniso ipapo?
Kune nyaya dzakawanda dzevanhu vaikangotorwa vana mukoma Patrick Nabanyana, vana Paul Chizuze, munotozviziva zvese izvozvo. Tikazouyawo kuna 2008 kuna nanana Sisikonzila Chinanzawana, wana mukoma Emmanuel Chinanzawana, wana Nigel Mutema Gauka, mukoma akanga aine makore mawiri chete kuzvarwa, wana mukoma Andres Rumanyere. Muchaziva kuti wakatorwa kuna 2008 gore rakapambwawo Sisi Justina Mukoko. Hazvina kupera ipapo, zvinhu zvakaramba zvichienderana mberi. Mukaona nyaya dzana mukoma itai dzamara nanhasi itai hatisi kuziva kuti ari kupi. Mhuri yake nenyasha nanokutenda vana vake naShefra mudzimai wake nanagogo nasekuru dzamara vatozivi kuti mwana ari kupi pari zvino.
Pane mienzaniso here zviri kuitika makore anaya kana kuti mugore rino ra 2023 vamafunda? Pasi pehurumende yava Munangagwa kana kuti Second Republic.
Kana uri kuramba wachingombunyikidzwa mukanyaya dzana mukoma tatenda Mombe yarara. Ukaona mazuva apfuura, mwedzi apfuura, nyaya dzekupambwa kwana Honorable James Chida, kwana Honorable Takuzwa Ngadziori, wana mukoma Kanzila Wombera iwombe, muri kuona zviri kuramba zvichingoitika. Muzotoona kuti zvakazototirwadza zvikuru nyaya yaPasta Tapfuma neiMasai.
Kose nyaya idzi dziri kuramba dzichienderera mberi?
Nyaya dzekupambwa kwevanhu dziri kuramba dzichienderera. Tiri kuona kuti chiri kuita kuti dzirambe dzichienderera inyaya yekuti hurumende yedu haisi kuita criminalize kana kuti kuti mhosva, kuita kuti vanopamba vanhu vanzi vakakomita mhosva. Panodiwa kuti vaite criminalize ma acts of abduction, kupamba vanhu aya kuti yanzi imhosva uye inotoona nemaconsequences. Poitwa basa. Inyaya lack of accountability, inyaya impunity. Wari kuzviita vanhu vanotozikanwa mukacherechedza vanotaura, vamwe wacho vatakatoona chitotenderedzwa nemaspikisa masnepa avo pamasocial media. Asi hapana kana munhu waana atabatwa nemapurisa kuti iwe shamwari zvavakaita izvamuri kuti hazvisizvo, tako kusungai, tako kutongai, tako kuprosecutai wanopiwa mutongo. So that wane shungu dzekuda kuita utsinya wakadai addicted wanotya kuzviita.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Israel nasi yabomba nzvimbo dzakawanda dzemuGaza Strip mushure mezuva rimwe chete yavimbisa kuwedzera mauto ari kurwisa dunhu iri. Danho iri riri kukonzera kushushikana kukuru kune vakuru vesangano reUnited Nations. Mauto eIsrael ari kurwisa Gaza pasi nechemudenga zvopa kuti vanhuwo zvavo vasiri vechikwata cheHamas varasikirwe neupenyu. United Nations inoti vanhu zana vafa mumazuva maviri chete ekurwisana. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden namambo wekuQatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani vanonzi nemuzinda weWhite House vari muAmerica vakataura nezvenzira dzingatorwe nechimbi-chimbi kuti vanhu vakapambwa nechikwata cheHamas vasunungurwe. America inoona Hamas sechikwata chinopfurikidza mwero. Munambudzi Egypt neQatar dzakamboita nhaurirano dzakaunza runyararo vamwe vainge vapambwa vakasunungurwa. Hamas inonzi yakapamba vanhu vemuIsrael mazana maviri nemakumi mana uye vasara vasati vasunungurwa vanosvika zana nemakumi maviri nevapfumbamwe. mauto emu Israel zana nemakumi mashanu nevasere vafa muGaza kubva zvatanga kurwisana musi wa 7 Gumiguru. Vanhu mamirioni maviri nezviuru mazana matatu kana kuti 2.3 million vamanikidzwa kuenda kuupoteri muGaza. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens of Zimbabweans riri muOhio muAmerica vatimu muringai.
Nyaya Israel ne Palestine handione ichipera nekukasika. Uye kutaura kwava Netanyahu kwekuti hanzi vachaparadza Hamas handifunga kuti zvichaitika, nokuti maurayiro avaita vanhu vapfuura 20,000 kwave kusumudza dzimwe mhepo dzehasha kune vavakidzani vavo vakafanana nana Qatar vanga vachisponsa Hamas yacho, ana Saudi Arabia nana Iran vanenge vachisupporta Hezbollah kuSouth Lebanon uko. Nyaya iripo ndeyekuti ngavataurirane nevanhu vese vanzwisisane murunyararo, nokuti nyaya dzehondo tinoziva kuti isu chitendero chemuslim pane kuzvipira kwavanozviita kuti varwe muhondo kana kufira cause. Saka kuti ivo vanetsanyawo nekutenderedzwa kwavakaitwa nemaarab countries, handifuoni hondo ichipera kusvikira nyika dzese ndofunga dzatoperawo. Kurwova kuri kuita Israel vachiuraya vana, madzimai nevati kurei kuri kutowedzera hasha, kuri kutowedzera kuti Hamas iwane marecruit akawanda, nokuti vakuti kusiri kufande kupi. Saka Hamas ndofunga ichatowedzera zvairi kuita. Ende nyaya iri kutyisa ndeyekuti ivo vari kuvanda vari pakati pevanhu vachirwa vari ipapo. Saka ndo zviri kupedza population yemuGaza iyoyi, kuti ivo mire andione zvichiitika. Nyaya iripo ndeyekuti hondo dzinomboitika, but chinopedzisira kutaurirana. Ngakuite sekuona kwangu two-state solution yakabvira kutaurwa kare kare. Vawirirane vagare pasi vese vaone kuti hapana zvichaachivwa nehondo, because zvakabvira kare nesuwo tisati tazvarwa zvekurwisana kwavari kuita nawo kubvira 1948 pakavambwa nyika yeIsrael, vachitorera Palestinians nzvimbo yavo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Zimbabweans riri muno muOhio muAmerica vatimu muringai vange vari parunare kwakare kuOhio. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuDRC aungana muguta guru renyika iyi reKinshasa kuedza kudzivirira vanopikisa kuratidzira. Vanopikisa ava vasikufara nemabatirwo akaitwa sarudzo dzemutungamiri wenyika svondo rakapera. Hurumende yati haisi kuzobvumidza vanhu kuratidzira sezvo ichiti zvinokanganisa urongwa hwesarudzo. Vamwe vanhu vakatadza kuvhota nekushaya mapepa, uye vamwe vakanonoka kuvhota zvakapa kuti nguva yekuvhota iwedzerwe. Zviri kusarudzo pari zvino zviri kuratidza kuti mutungamiri wenyika iyi vaFelix Tshisekedi vakatungamira kunyangwe kuverengwa kwevavhoti kuri kuenderera mberi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kudiaspora, chirongwa cheDiaspora Forum, nasi tine hurukuro namuzvare Marvelous Muchanyu, avo vachangopedza zvidzidzo zvepamusoro munyaya dzemari kana kuti postgraduate in financial analysis, avo vakatambawo kisimusi yavo yekutanga vari muno muAmerica. Ngatinzwei hurukuro yavaita neStudio 7.
Maito baza mukuma Ivan ndiwo muAmerica ndakawanda muTennessee State city inonzi Knoxville ndiko kwandiri.
Mhm.
Yes.
Kuri seiwo ikoko kune mhuri yeZimbabwe yakawanda zvakadii?
Kuna kwetu nesee maZimbabwe variko hatina zvedu kuzonyanya kuwanda tichikompera nevamwe vekunana Ghana, Nigeria. Asi tiripo vashoma tinozivana navo directly tinogona kusvika kumaround 6-7 but naidi kunyanya kuwandisa.
Ii Christmas yekutanga here yenyu muri mudiaspora iyi?
Chokwadi kumaivans Christmas yangu yekutanga. Semuna changu sukuma America ndine just a few months muno. Ndaito shaya kuti ito ita sotita se muno ba America budozi ya kana msatu waku zanzi mpura tu waje datu maje kusha but nengine kuti mangu mazima kwenzi wo arinze kusekori yangu wangu machu wangu wari wo America well before ini ni for some years saka ndoo vata ingo tambote sechiti ato ita se yo wako mana mnogozi yo kuno kwa Amerika kwa tisi ya nene kumba
zino nyanya kusiana papi
wane ita Christmas ya yeah, it's more like family time saka it's not very easy ku isusu tisina family ma Amerika azina kuchip ndiri an graduate student and nangu kuya ku American family saka inguwa yawe ni mozi saka doo chicha daka notisa chika kumiza kuonera chicha kaito ti Christmas yangu ya gorerino itisi ya nene yekumba 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 tine shaka wanda shukuita o tine shamari daka wanda manetekwe daka wanda shaka wanda shukuita shunenge shaka wanda tinobuda out tinono gocha tinono swara tinenda kuleki ama zado mariko tulisa daka wanda kuhenda kwa kawanda saka ndo meja difference ya ndaka wana saka ina kutuwa ina hundi nakiza choko wadi kutuwa zashua ina hundi nakiza nekutuwa zashua wadileze dishitamba na wabani kwa ni mafamilies wangubani nda kuma different states kuno na mafamilies avo and inju njimbozo kufarira zasho waingo za kwete kumuku hindi kwa kafara nekutuwa na ningu waenda kuni mafamilies avo
kusino taa kuenda futu kunyu ya iluku ya isho ndo ilo rinwezi mchaita sei.
Well, panyu ye pari hapo, I don't think panita much of a problem. Tagara angu kumusha nyu ye tinuitila mchurch, tunenda ku atinotima crossover services, ndo watinige TV, and then da ito mbosa gasaga angu mu area, kena kuyu machichi za chita, saka ashiriko.
Kune laka wanda, we kumusha, waka pararara ninyika, wangu wargu Zimbabwe, kunana UK, Australia, kupi. Mune shoko edira munga basiri o?
Mashoko, angu mostly kudivanu waka pararira ku. Ndati basha ni ingati la titani irudo, ngati saita ima kwi. Kuno kune, ndaka zoona kuti pressure yekuno mararamiro chaiwo inosiyana kana uchaenda kubasa pressure yacho yatosiyana neyekumba zvanenge sekuita kuita zvakawanda saka ndakangonotisa kuti rudondo chinhu chikuru chinotisa steina tiri muno mudiaspora ngatisavenganai ngatidananei.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Marvelous Muchanyo vari parunare kuTennessee muno muAmerica neStudio 7. Muchirongwa chetu Live Talk nasi tiri kutarisa nezviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pazororo rino rekisimusi negoredzva. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa anoti vanhu makumi masere nevanomwe 87 vakafa munguva yezororo rekisimusi. Meya weguta reharare wa Jacob Mafume voyambira vagari nezvedambudziko remafasha memvura munzvimbo dzakawanda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare ndokusiyai muina Taboka Ncube achikupai chirongwa cheisi Ndebele. Ini ndini Evans Zininga.